VOA Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 1 Guru October 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yeguta reHarare inopudza dzimba dzemhuri shanu kuGlenview 7 muHarare. Dare repamusoro reHigh Court muBulawayo rakarasa nyaya yakaunzwa kwariri yekuti dare rirambidze varayiridzi kuramwa mabasa. Zimbabwe Electoral Commission inoti havana bato ravanorambidza kupinda munhaurirano navo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mhuri shanu dzeGlenview 7 dziri kukumbira masangano anopa rubatsiro akaita seRed Cross kuti rivabatsire mushure mekunge dzimba dzavo dzaparadzwa nekanzuru yeHarare. Vagari ava vanoti vashandi vekanzuru vakavaudza kuti vainge vanzi vaparadze dzimba idzi negurukota rinoona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidau. Vachidau vange vasiri kubatika panhare mbozha pataidza kuvabata, asi vakazivisa kare kuti dzimba dzakavakwa zvisina mvumo muguta dzichapunzwa. Mutemo unoti vanhu vakapunzirwa dzimba vanofanira kupiwa pamwe pekugara. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe mugari akapunzirwa imba, Amai Jane Nyatasanga.
Takapanirwa dzimba paGlenview 7 zvino zvitori panze izvezvi. Takapanirwa nokuda kwa State Minister Chidau, because kanzuro yaitaura zvoni. Tatumwa na State Minister Oliver Chidau. Ndiye atituma kuti tuyozopwanya. Saka kutaura kuno zvinhu zviri panze, ende wakangoya pasina notice, pasina court order. Kungoya uzopwanya zvinhu, kupanyira zvinhu mumba, zvekudya, chikafu, takatoomerwa izvozvo vana vasikuenda kuzvikoro vakatogara. Kungoerenga dzimba dzekupwanya chete, kungotageta dzimba 5 dzaukapwanya nezuva.
Mune magwaro ekugara here panzvimbo iyi zviri pamutemo?
Paperwork yese tinayo kubva kuapplication kusvika kuapproval. After approval vakatiita interview kusite of Harare. Tapedza interview takazonyorerwa maoffer letter. Saka problem yayo waitaka vanonga vane target yekuti nzvimbo yacho vari kuida kupolitics kupa vanhu vavo. Vakudongoshandisa gokora palendi yedu yatakaita, takaitira mapepa tikapedza zvese. Kungonzwa kuti chinhu chaita vakutotora advantage izvozvo.
Vaputsa dzimba dzose here apa.
That area yaopwanya wasiye dzimwe dzimba dzitoripo. Zvokuti zvatotiratidza zvimwe zvinhu kuti pana pa one my interest and vane zvavarudo kuita. Veni nezuro yacho wangopedza kupwanya ka waiti tichabvapo and tiende kudzimba. Nokuti manhero acho petakazorara tiri papo tiri panze taitoona mwana waya ne motikari vachizovhenekerana kuzoratidza nemastensi. Then nhasi vakuseni patofamba pakazara mayuti vanga vachiratidza nemastensi iwavo ediwo. Saka vavakushaya manje mukana wekuti voita sei sekuti pane vanhu vaiti vakatipazira tichatiza. Manje taramba tiripo.
Mati makapwanyirwa dzimba, saka muri kurarama sei? Mune zvekudya here?
Nao tiri kutokumbira rubatsiro. Chikafu chacho chacho chakapwanyirwa mudzimba idzodzo, hatina kana pekutangira. Then vana chaivo chaivo havasi kuenda kuzvikoro, takagara panze. Takangoungana mhuri yedzimba idzodzo 5 dzakapwanyisiwa, takaungana muone cabin. Hapana kana pekutombotangira. Taitokumbirawo weRed Cross kuti kana vechikwanisawo rubatsiro mugotibatsirawo tiwane pekugara nevana. tisana iwe nemvura. So tine zuro takatombona iwe nemvura tiri panzi.
Mumwe mugari we Glenview 7 amai Jane Nyatasanga vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Zirezo utano raka zivisa ni zuru kuti vanhu vanomwe 7 vakafane chirwere che COVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi matatu nevashanu 335 vakabatwa nechirwere ichi nezuru wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevatatu 4,623 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuruzana nemakumi matatu ane mazana masere nemakumi maviri 130,820. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru makumi masere nezvina zvine zana nemakumi mashanu nevana 3,084,154. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe nezana rine makumi matatu nevashanu 2,271,135. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Masangano anomirira varairidzi anoti akatambira nemufaro mutongo wakapiwa nedare repamusoro reHigh Court muBulawayo nezuro wekurasa nyaya yakange yakwidzwa kudare iri nemumwe mwana ane makore mapfumbamwe achida kuti dare rirambidze varairidzi kuramwa mabasa. Mwana uyu anga achimirirwa nambuya vake kuburikidza nemagweta avo akakwira kudare mwedzi wapera achida kuti varairidzi vemuzvikoro zvehurumende vasaramwa mabasa nenyaya dzemihoro yavanoti haivakwanire. Studio 7 haina kukwanisa kubata magweta emwana uyu kuti tinzwe kana vari kuronga kupikisa mutongo uyu, asi mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vanoti vanofadzwa chose nemutongo uyu. Ngati nzwei vachitaura na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Ngati sevara hizi tinofara zvikuru nezvabuda mudare. Uyeze zvara zvakuti isu tiri vanhu vanoshanda vara hizi vashandi vanofanira kubatwa zvakanaka. Vakasiyana nemombe dzinongoti uyu anonzi hedi boy wazi ndiye anodzichina achingoenda kwaanoda kuti anodzichezera. Saka ngati zvabuda matare mucherechedzo wakanaka uye zvenyaya yacho yanga isina udzamu. Even vakaikwidza vacho kumatare vanhu vanga vasina kodzero zvokuti vanokwanisa kukwidza nyaya kumatare, nokuti haukwanisi kukwidza nyaya yeumwe mwana vabereki vake vachiripo vachiri vapenyu iwe usiri mubereki womwana uyu. Pano kuda kumbunyikidza kodzero dzavarairidzi, kungoona kodzero yemwana asi usingaoniwo kodzero yavarairidzi. Uye zvavanga vachida kuita hazvikwanisiri kuitiwa nomurayiri.
Saka ndiani anofanirwa kunge achiendeswa kumatare edzimhosva apa, varayiridzi here kana hurumende?
Dai vanga vachida kuti zviitike zvemandorokwati vaifanira vaendesa hurumende, nokuti ihurumende ndo inotonga, inofanira kuti ione kuti right to education yapiwa mwana wese wese muZimbabwe, kwete kutoendesawo mushandiwo anotokombure nawo anotoriwo pasi hurumende ari kunyimwa mari kuti iye ndiye anofanira kuchiona kuti ikodzero yemwana iyi yaremekedzwa. Saka chikurukuru ndechekuti nyaya iyi yanga ine mateya akawanda, uyezve munhu angaendesa kukoti asiri iye chatinoda kukurudzira ndechekutana tida kuchengetedza kodzero dzevana tationewo kuti kodzero dzavana dzinochengetedzwa kuburikidzawo nokuchengetedza kodzero dzavarairi sevashandi nokuti varairi vashandi havasiri nhako kana kuti maslaves anongoshanda asinawo kodzero.
Saka chii chikuru chaburitswa nemutongo wedare uyu Dr. Joe panyaya yezvichemo nezvinyunyuto zvevarairidzi?
Ndikati mutongo wedare chikuru chawangobudisa ndechekuti varairidzi vanofanira kuti vabatane kana kuti vachida kuti zvinhu zvavo zviende zvakanaka, nokuti takaona masangano akawanda avarairidzi achiendeswa kumakotsi redu repitz rezimta rearutuzi neeuzi. Saka varairidzi vakawanda uye vanga vachiuyawo kumatare, zvinongoratidza kuti chokutanga chimwe ndechekuti hondo yevarairidzi inokwanisa kuti iende mberi kana varairidzi vakabatana vakaona kuti nhamo iyi iri kutamba hwishu pamusana pevarairidzi inhamo yavanofanira kuti vaite mukombera pavo. Dambudziko guru ririko nderekuti maticha organization anga achiwanikwa achiita zvakasiyana. Vazhinji varairidzi vasina mari dzokuenda kuzvikoro, taiona vamwe vachiendai kuzvikoro vachida kuti kweretai. Saka chikurukuru chekuti tinofanira kuenda padrawing table choona kuti tingaingeja employer public service commission sei, uyezve tine izi rimwe chete rinotaura kuti varairidzi vari muzvikoro varairidzi vayaura nenhamo, nokuti chitemeresino yaitwa iyi hoku yaitwa kungoratidza kuti vashandiwo vane kodzero, asi pachine hondo huru yokuti tikonvinse public service commission nehurumende kuti ive nemucherechedzo kuti varairidzi vashandi, nokuti zvinenge zvinoratidza sokuti havana mucherechedzo iyo vanongoratidza kuti varairidzi
mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Mukuru anoona nezvesarudzo musangano reZimbabwe Electoral Commission vauchoinde Silaigwana nezuro vakabudisa mashoko kuvatori venhau vachiti havana bato ravanorambidza kuti ripinde munhaurirano navo pachirongwa chekusangana nemasangano akazvimirira oga nevatori venhau. Vakati nekuda kwechirwere cheCovid-19 misangano iyi ichaitwa padandemutande. Pane mashoko ainge ambobuda pamadandemutande akasiyana-siyana ekuti MDC Alliance yainge yarambidzwa neZimbabwe Electoral Commission kupinda muhurukuro dzayo ichinzi yakanzi nedare repamusoro haisi bato. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Swachayo.
Aiwa ndiyo nyaya tiri kutaura panapa. Muri kutaura chokwadi rakadziviswa apa tiri kutaura nenyaya yaSecretary for Elections yedu yemuHarare Province Honorable Madzimure vanove vanga vakaa leader delegation yanga ichienda kumameetings iwavo emastakeholders anova iwo atakadzira kare kukumbira kwezeki tinyora matsamba through our secretary general and through our secretary for elections vamakoni aiwa ngatie tine musangano wekutaurirana wenharurano wevane chekuita nemaelections rese tiziikana kuti a tutoragwara ripi tutoragwara ripi tikapresenda yatinoti prize document redu rotaura nezvemaelections arifanira pamusoro sei tariro yedu yatiitaa kuti aiwa electoral reform inofanira kunge yakamira sei munomesapo, asi iwo vakarambidza vakati ha mupindi vakatovhara zvakadai. Asi tawana futi vamwe vedu vachisunga chancellor Danford Gadzure vanova munyori mukuru wevedivision muguta reHarare vachisungwa nevamwe tazva vakuru vakuru vanoona nezvekutehwa kwenhau vachisungwazve pachidhivo ichocho zvichiratidza kuti bek iri kushanda nezvimwe zvinhu zvisiri zvinonga zvichitarisirwa kuti maelections ande achisimambirwa zvakanaka munyika yezimbabwe. Akunyaya yemaelections zvakawanda tingatotaura kutangira pazeki pacho ndopatori nenyaya hombe kuti vanhu vari kupinda muzeki havasi kuda kushanda kupevida zvimwe zvakanyorwa muzvidhenga chinofana mushanda ma individuals vakuuya kuda kukanganisa boka rezvese vachiita zvido zviri mibato ravo ravanenge vachifunga vachida musoro mavo zvisizvo zvatinenge tichitarisira kuti zvinge zviripo asi isu tinongoti aiwa zvetinofanira kushanda takazvimirira iboka rinofanira kunge richiita maelections enyika nekuti inyaya vanhu vezimbabwe vanenge vachifanira kusarudza mutungamiriri kana vatungamiriri vavanoda zvakasununguka zvakanaka zvakajeka zviri padzikerere nekuti aiwa hapana anosara achiti inini zvinhu zvaka zvakafamba zvakanaka inini vhoti yangu yatidudzirwa zvazvodai soto zvisina zvichitaura nyaya yekuti zvinhu zvakawanda zvofanira zvichichinjwa
ko pamutema pazvii zvamuriro kuti zvivandudzwe
nyaya dzezvezvezve kutefenyurwa kwenhau dzezvemaelections mamedia reforms nyaya yekushanda kunenge kuchiita macivil servants you know involvement yavo munyaya izvozvo nyaya dzeregistration dzimwe dzakakosha kuti macenders eregistration anofanira nge akawanda nemamobile you know ezvino tine macenders asikasiti 70 munyika yese zvinorevetii zvinoreva kuti hamusikira kuti vanhu varejeste kuvhota zvisonga titi kurejesta kuvhota icontinuous process inoramba ichiitika asi kunoitika sei kana vamwe vasingapumi kana ichinzi varejesta titarisira kuti kumawodsiko kunofanira kunge vanhu vachirejesta kuvhota ne 1960 wodi munyika muno titarisira kuti kumacenders ikoko vanhu vanofanira kunge vachirejesta kuvhota ndezvatinenge tichitarisira asi izvo zvatiri kuitika nekuti vamwe vachatora mudhomvota vachidzoserwa vachidii enoto sini zviri kuitika titasanyaya vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vanofanira kuti vange vachivhota tinge taura kuti mutemo wenyika vanotira kuti mwana wese wezimbabwe anofanira kunge achipuwa kodzero yekuvhota mwana wese wezimbabwe kusanganisira vari kumajere vari kunze kwenyika nekwakasiyana siyana vanofanira kunge vachipuwa mvumo kuti vavhote mukana kuti vavhote nekuti ndozotora bumbiri remutemo titasazve nyaya yezvekushanda kunenge kuchiita masabhuku anotiramira matunhu nyaya ndakari nyama civil servants kusanganisira nechisedza chaichaio vetouto mafurita nechii vanofanira kunge vati zviri pachannel zvinofambiswa sei so nezvimwe zvezvinhu ndangotaura muchidimbu kuti aiwa ndezvimwe zvezvinhu zvinofanira kuzvigadziriswa asi nyaya hombe ndekutogadzisa zeki yacho iyoyo nemitemo dzinokontrola zeki yacho kuti zvinge zviri in order vanhu vakashandira bato vanhu vakaapoindwa vachibva kumageneral vachibva kumatii vanhu vange vari vanhu vasina divi ravakarerekera
mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Fachayo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vachitaura pamusangano wekutengeserana neZimbabwe muguta reKigali kuRwanda, mutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vakati vanoda kutengeserana pakati peRwanda neZimbabwe kuti kuwedzerwe. VaKagame vakati nyika dzeZimbabwe neRwanda dzinofanira kubatana kuti dzibudirire, vachiti kubudirira hakuuyi nyore. VaKagame vakakurudzira Zimbabwe kuti itumire varayiridzi kuRwanda vachiti vanoda vanhu kwete michina kubva kuZimbabwe. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, raudza Studio 7 kuti hurumende yeZimbabwe isagara yambofunga zvekutumira varayiridzi kuRwanda nekuti Zimbabwe pachayo inofanira kugadzirisa zvinhu munyaya dzezvedzidzo. Munyori mukuru weATUS vaRobson Shere vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe haina varayiridzi vakakwana uye zvikoro zvishoma, asi vana vechikoro vakawandisa. Naizvozvo Zimbabwe haingabudisi varayiridzi munyika vanhu veZimbabwe vachinetseka munyaya dzedzidzo. Mugwaro ravatumira kuvatori venhau, mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vati zvinosiririsa kuti nyika dzinosanganisa Botswana, South Africa, Namibia, Swaziland, Mozambique, South Sudan, Rwanda nedzimwe dzinoona uye dzinokudza umhizha hwevarayiridzi vemuZimbabwe, asi hurumende yeZimbabwe pachayo ichinyomba, ichishora nekubata varayiridzi nenzira inorwadza zvikuru. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro, uye pataenda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa. vachere vati hurumende inofanira kugadzirisa zvinhu zvinonetsa varairidzi ivake zvikoro zvizhinji kuti vana vavo vabudirire kwete kutumira varairidzi kune dzimwe nyika ichisiya vana veZimbabwe vasina vanovadzidzisa.
Sangano rinomirira varairidzi vemuno muZimbabwe nedzidzo yemuZimbabwe Amalgamated Broadcasters Union of Zimbabwe tichitarisa nhaurirano yakaitwa pakati pehurumende mbiri, hurumende yedu yemuno muZimbabwe nehurumende yekuRwanda inotungamirwa nawapo Kagame, avo vakataura kuti vachange vachida varairidzi vemuZimbabwe neuwandu hwavo kuti vange vachibatsira mubudiriro yeRwanda. Isu tinoti pari zvino muZimbabwe tikatarisa varairidzi vedu vatori vashoma, izvi tagara tinozvitaura, vana vakawandisa, varairidzi vashoma, zvikoro zveshoma, vana vakawandisa.
Munotii kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Tinoti hurumende dai yanga yakwanisa kuti inge ichitowedzera zvikoro nekuwedzera kuisa varairidzi muzvikoro, tose toisa musoro pamwe kuti dzidzo yedu iende mberi. Hurumende yeteererawo zvido zvinodiwa nevarairidzi, zvinoti mihoro inokwana kuti dzidzo yedu inge ichienda mberi, varairidzi vange vachidzidzisa vakasununguka, vasina matambudziko avarikusangana nawo kudzimba kwavo panyaya yemuhoro. Dzidzo yedu yoramba ichionekwa iri pamusoro pairi. Saka varairidzi vanogona kuda kuenda kuRwanda nekuti kune mari yakati kurei inenge ichipiwa semuhoro, asi chinhu chakakosha inyaya yehurumende yedu kuti inge ichisa mari iyoyo kuvarairidzi vari munomu. Dzidzo yedu yowanikwa ichaenda mberi, mwana wose wanikwa achaenda kuchikoro. Izvo zvinoita kuti budiriro yenyika yedu inge ichienda mberi. Saka tinokurudzira vazhinji kuti mashoko akataurwa kunzi varairidzi vanga vachienda kuRwanda, vari kudiwa kuRwanda, asi zvakakosha zvekare kuti tinge tichitarisa nyaya yenyika yedu kuti ibudirire mberi. Saka hurumende yedu haifaniri kunge ichifarira kuendesa varairidzi kuRwanda. Hurumende yedu inofanira kuisa effort yakanyanya kuti ibhadhare varairidzi, kuti iwedzere zvikoro, kuti iwedzere mari inoiswa muzvikoro, kuti kuwanikwe kuine mabhuku nezvese zvinenge zvidikanwa kuti dzidzo yedu irambe iende mberi. Izvi ndo zvinoita kuti nyika yedu inge ichibudirira.
Avo vange vari munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya yekuti kudzokera kudare reparamende kwemutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti kwaniswa zvakare mumatare nava Benjamin Rukanda vakwikwidza mutongo uyu. Zvondo rapera jaji vedare reHigh Court vaJoseph Mafusire vakatonga kuti vaditi nevamwe vavo vashanu vadzorerwe mudare reparamende zvinova zvamiswa zvakare. Zimlife.com rinoti gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vakagadza vaStuart Mutizwa sameya veguta reHarare, kunyange hazvo dare redzimhosva rakaramba kuti meya veguta reHarare vaJacob Mfume vasarambidzwa kupinda mumahofisi ekanzuro yeguta reHarare. MuZimlife.com makare mune nyaya inoti ongororo yakaitwa neAfrobarometer inoratidza kuti vanhu vanotsigira bato reZANU-PF vanoita 63 kubva muzana 63% vanoti hurumende iri kutadza kugadzirisa zvinobatsira vechidiki. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukase pastudio 7 apo ndini zvangu chinge chikusanda 101 Jeshua tiitise pakupa musangano. Isu chatongotaura hatimbozvihuu kuti kwai kuna chamisa kunani, tinongoita iye inonzi tigorakasha tichingorakasha makangotarisa kutaura kusiko kurakashaka Indi na uye Zambia itifunduzire ndatina kana patinomboiwa asi kuti na uye nungu itika chete ipapa pandekuti pananga chitaura chiti vanhu vekuzanupiefa havasi kutaura ndakamboona sokuti maudio anotariswa kuti orait uyu ndeuya uya unotaura sezanupiefa ombochovha asingaovhugwi ndotorina maudio zakawandisa inove zanupiefa asina kuvhugwa saka ndoto kupindura iye muvapoteri yemuvagari vekunext door pari kusouth africa kuti aiwa tiriko kuzimbabwe tiriko takaimiririra zanupiefu yacho asi maudio yedu manje ndo asingavhugwi uku kwaanoenda saka iyo haisi mhosva ende haisi problemu hatina chatinoshaisa tingata kungotaura chete isi tichigona kungoratasha
mangwanani pastudio 7 munofara here vana mukoma tanonoka hwande vana mukoma blessing ini ndine chichemo zvikuru sei kana kuti ndine chiziviso zvikuru sei kuvatungamiriri wemusangano wedu wemdc alliance kuti musachinja zita musanyeperwa musanyengerwa mungangochinja zita bedzi kusvata bhozi pa2023 pamupindi kumaelection hatipindi kumaelection muripo bhozi mungangochinja zita bedzi zekirobva itaura kuti manova kuchiita zita rezek handimuoni makutovharwa kunze saka inoramba makatsika ipapo pamdc alliance mdc alliance nemdct zvakatosiyana kuinga kunena zabu na zanulanana zanundonga zanupf1 vakadii kubvisa zita yekuti zano una zanundonga vakati zanupf chiti makatora zita redu hamuoni kuti muda kuteiwa neriva muchiona ipapa
tinotenda zvikuru ndochokutanga ndichokutendai nebasa ramuri kuita nguva nenguva muchitipawo nhau dzinotiratidza zviri kuitika mukati menyika yese pasi rose tinotenda zvikuru toramba tichikutendai kuti mwari akuitirei zvakanaka naizvozvo tinoda kuti mutikumbiriro wachamisa ndoshoko rangu nguva nenguva kuti mutitikumbiriro wachamisa kuti vana muonzoro ava patichazohwina futi kumaelection vacharamba vachingotii zita redu hasi kuziva kuti vachazopagadzirisa sei potanga zvekare makakatanwa saka handizivi kuti pachagadziriswa sei imbovabvunza yavana chamisa yakuti ko vana muonzora kana vakuzoita makakatano nekuda kwezita hunguti unomuteteta hwina vachazoita sei panozogadziriswa sei saka tigadzirire ipapo muri kuona zvauri kuramba vachingoita izvi vacharamba vachivhiringidza kusvikira zvaita zvakanaka zanupf yapinda futi zvakare kushandiswa nezanupf nekuti hakuna rimwe bato rinouya richipikisa rimwe bato opposition party handisati ndambozvinzwa ini pasi rese handisati tamboona kuti rimwe bato rinonopikisa rimwe bato opposition party
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vasaina mutemo uchaita kuti hurumende yeamerica isavharwa kusvika musi wa3 mbudzi gore rino kwasara maawa mashoma kuti hurumende yeamerica ivharwe dare reparamende yeamerica kana kuti congress rakavhota 254-175 kuti hurumende ipihwe mari shoma yekuti ishande kusvika muna mbudzi vamiriri verepublican party vazhinji mumatare ose eparamende vakavhota vachiramba kuwedzera mari yekuti hurumende ishande kwechinguva chipfupi nyaya iyi ichizewa pari zvino hurumende yeamerica icharamba ichishanda kusvika muna zvita sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi kanzuri yeguta reHarare inopunza dzimba dzemuri shanu kuglandview 7 muHarare dare repamusoro rehigh court mubulawayo rakarasa nyaya yakaunzwa kwariri yekuti dare rirambidze varayiridzi kuramwa mabasa zimbabwe electoral commission inoti havana bato ravanorambidza kupinda munhaurirano navo pachirongwa chekusangana nemasangano akazvimirira oga nevatori venhau tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupa zvedzimwe nawo. Ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moshera zvakanaka.